vachamisa vati vari kushushikana zvikuru nekufa kuri kuramba kuchiita vanhu mushure mekubatwa nechirwere chekorera icho chinonzi chauraya vanhu 21 chete muHarare chete. Vati haisisiri nguva yekuti vanhu vabatwe nezvirwere zvakaita sekorera netyphoid izvo zvinonzi neveutano zviri kubata vanhu vakawanda muguta kunyanya mumisha yeGlenview, Budiriro pamwe neGlenora. Vakurudzirawo masangano ekunzi akaita seUnited Nations kuti abatsire Zimbabwe mukurwisana nekorera.
Hurumende tisusu pari zvino munoona kuti hurumende kunoku inenge ichitungamirirwa nelocal government. Kwatinova tinotungamirira tisu, tiri kuita zvakawanda zvikuru, asiwo kune central government inofanira kututsira. Ndo patikuona kuti ipapo pane kunonoka uye pane kakuneta kekukurumidza nekuchimbidza kuvapo. Toda kuonawo ichiuya nemaresources kopta nechimbi chimbi kuitira kuti dambudziko renyika ringe richigadzirwa. Hapangodi kuti ritumwe kumwewo zvichiva nekusarudza, nokuti upenyu hausi hwebato, upenyu ndehwemunhu wese. Saka tinotarisira kuti pave nekuchimbidza kwekutumwa kwendege kana kutumwa kwemotokari kana kutumwa kwemari kana kutumwa kwezvese zvingabatsira kusanganisira chikafu kana chese chingadikwa nehurumende. Kungoti hatisati edu tagadzwawo kutinge tichiita basa rakadai, detiri sinotovapo takagadzwa semagadzirwo akaitwa zvati kumbopokana asati kupinda zvematongerwo enyika. Dei tatopedza kare kunge tava kunoku takatoona dambudziko rigadziriswe. Ndo zvinoita kuti kana minisa anofananga achigara panzvimbo pakadai, nokuti dambudziko guru sitenda vanenge vachiita basa vachionekwa kuti vari kushanda vacho vari kupohwa here mari dzinokodzera kuenderana nebasa ravari kuita.
Mukuru anoona nezvekutakurwa kwemarara mukanzuro yeHarare, amai Patricia Mukudu, vakurudzira kuti veruzhinji vasarasire marara pose pose uye kuti vasachengete marara mudzimba. Amai Mukudu vatiwo chimwe chiri kukonzera kupararira kwechirwere chekorera ichi ndechekuti vanhu vanorarama nekutengesa vari kutengesa hove munzvimbo dzisina kushambidzika, izvo zvave kuita kuti vanenge vadya hove idzi vabatirewo chirwere chekorera.
Isusu tiri kuti veruzhinji handiti ngavaende kukanzuro riri padhuze nawo vonopuhwa pekutengesera panotenderwa. Muno muGlenview taita dambudziko rekuti vanhu vanonohodha fishi dzavo voya vachitengesera panzvimbo dzisingatenderwi zvisiri pamutemo. Chatiri kukumbirisa zvekare sevanhu vanobva kudivi rinoona nezvemarara, tanga tichikumbirisa kuti madzimai ngavaya vanobudisa mabhini avo nenguva dza6 makuseni, kana motikari isina kuuya ngavaende kukanzuro kuofisi dzavo dzemakanzuro vanobvunza, nekuti motikari pamwe inogona kufuma yakafa, pamwe motikari inogona kufuma isina mafuta yekuti ifambe. Saka hatibvumidze vanhu kuti varasa marara pasingatenderwi. Ndicho chikuru chatiri kukumbirisa kuvagari vemuGlenview, havabvumidzwe kurasira marara panzvimbo dzisingatenderwi.
Mumwe mukoti pachipatara cheGlenview Polyclinic, Muzvare Chidombizi, vati vanhu vazhinji vari kurapwa pachipatara chavo vari kupiwa mishonga kunyange hazvo vamwe vevanhu ava vasiri kubvumwa nemishonga. Vakurudzira vanhu vanenge varwara kuti vamhanyire kuchipatara nekukasika kuti vasarasikirwe neupenyu.
Then panenge pane mishonga, kunyange kune vanhu vanenge vanyorerwa mishonga tinenge tichivapa mishonga dzachona, kana vari vanhu vakuru tichivapa mapirizi, kana vari vana tsvuku vapa cipro suspension, vamwe vanenge vachirwara tsvuku vapa matepe.
Zvichakadai, mumwe mugari wemuGlenview vaAlec Muzekenyi vati chirwere chekorera charamba chakapfunya chisero munzvimbo iyi sezvo kanzuru isiri kugadzirisa pombi dzinotakura tsvina kana kuti masuweji paine nguva. VaMuzekenyi vati havachaziva zvokuita sezvo vachiti imba yavo pamwe nedzimwe dzakavakomberedza dzakajenga masuweji.
Mvura yari kuitenzi pakakolapsa here, pane mapipe akakolapsa kusero, saka main wire yacho vanga vakaisa pamba instead yekuti vaise kurodhu. So that's why like main wire avo hamini twakazivi vakanga vakamaisa sei pekutanga, saka masuweji acho ese anenge achingowandira mumba imomo mudzimba muvanhu. In fact kuse kwese ukathink matoilet asitoshanda akakwira kwese musoro the same, which means vanhu vese maybe vari kuenda kuseri kwavaende kusango and stuff. Saka titakolera icho kunonetsa, it's more like inenge ichitowedzera.
Mumwe mugari wemuGlenview makare amai Letwin Nyamayaro, avo vane vana vaviri vanodzidza pane chimwe chikoro chiri muGlenview makare, vari kukurudzira hurumende kuti ivhare zvikoro zvose munzvimbo yavanogara vachiti vave kutyira kuti vana vakawanda vachafa mushure mekutapurirana chirwere chekorera pamwe netyphoid.
Zvikoro zvese ngazvivharwe pari zvino nekuti hapana kana chakachena muzvikoro macho vana vari kumwa mvura dzemumatoilets vabereki tinenge tisiko matichas hakwanisi kumonita vana ivavo kana vari mumaclasses saka pari zvino zvikoro ngavavhare kusvika vaona kuti mvura nesuwa zvakuenderana zvakanaka nekuti vamwe vana unotouya chitokuza kuti habhusi yangu yazosara mutoilets ende mwana anenge atombostraina kuti atore bhusi iyoyo iri mumasuweji imomo by so doing zvirwere ichocho chine chatoparara mafurusu malanch tinovaisira muchikoro nekuti chikorera iri kuspedwa nemhepo chai chai anotodzoka kuchikoro ikoko zvatopasana vana vese unotokwanisa kuona klasi yese vana vatova affected nekorera saka zvikoro ngavavhare vozovhura kana kudzimba zvese nekuchikoro kwacho kwanaka
meya weguta reHarare vaHebert Gomba vati veruzhinji vanofanirwa kunwa mvura yemupombi kwete kunwa mvura yemumigodhi vachiti mvura yekanzuro yakachena.
We have improved my purification standards to add there are more chlorine to make sure that we deal with the pandemic that is spreading. And we are kindly asking our people to wear in wa mvura yedu yepatepi yekansel. Musafurirwe kunonwa mvura yekusime kuseri because iya inoita sipage nesewage yosangana yova yakanganisa vanhu.
Meya wechitungwiza vagift tichaona tsverere vaudza vatori venhau kuti mudhorobha mavo chirwere chekorera chapindawo uye vari kufungidzira kuti vanhu gumi nevaviri vari kurwara nechirwere ichi asi vaviri chete ndivo vari kunyatsozivikanwa kuti vane chirwere ichi. Mukuru wesangano revagari vemuchitungwiza rechitungwiza and manyame residents association vamavhela skumalo vanoti dambudziko remvura mudhorobha ravo ndiro ringave riri kukonzera chirwere chekorera ichi. Vakumalo vari kukurudzirawo kuti vanorarama nekutengesa vatengesere munzvimbo dzine zvimbuzi uye zvine mvura.
Naizvozvi izvi hakuna mvura mumatepu edu, marara haasi kutakurwa panguva dzakafanira. Zvakarewo kuno kunana St Mary's tichiri kuwanawo kuputika kwemasuweji. Saka ndo zvinhu zvatiri kutanga kukurudzirawo kanzuro yedu kuti igadzirise. Macommunities ngaawane mvura yematepu yakachena kwenguva dziri dzose. Marara ngaatakurwe nguva dziripo. Zvakarewo masuwa anenge abesta ngaagadzirwewo nekukasika.
Chirwere chekorera chakambouraya vanhu vanodarika zviuru zvina munyika makore mashoma apfuura uye bazi rezveutano riri kukurudzira vanhu kuti vachengetedze utsanana pose pavari kuitira kuti chirwere ichi chisarambe chichipararira. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.